vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau paCrown Plaza Hotel muHarare nhasi, mukuru weFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe vaLeonard Marange vati zvakakosha kuti vakaremara vadeedzwe sevanhu kwete kudeedzwa neurema hwavo.
Tauro isingachaiti hatichaikurudziri, asi imwe mitauro tinoiona ichibuda mumapepanhau yakafanana nekuti tinonzwa mapepanhau achitaura nezvekuti madisabled vachitaura vanhu vakaremara, tinonzwa vanhu vachitaura kuti vanhu vanorarama neurema. Isi tinoti aiwa hatirarami neurema, takatoremara. Saka tinoda kuti vachinje even matauriro avanoita kana vachibata nyaya dzavanhu vakaremara, nekuti isi taakuti isisi munhu asingaoni munhu asingaoni. Asi kare munhu anga aine upofu ainzi bofu, asi izvi taakuziva mutauro wakanaka, totanga taona munhu sa taona urema hwake. Saka toda kuti munhu adaidzwe neurema hwake kunzi bofu nekuda kwokuti haoni, chimumumu nekuda kwokuti haatauri, musopi nekuda kwokuti ane usopi.
VaMarange vati venhau vakanzwisisa mitauro yakafanira vanokwanisa kuvabatsirawo kubvisa mazita ekuzvidza ano shandiswa kune vakaremara.
Tikashanda tiri tega tisina unhu wenhau, nyaya dzedu hadzina kwadzinoenda, hadzisviki kure. Mapepanhau nevanotora nhau ndio vanofambisa mashoko kwese kwese nyika yese.
VaRufaro Chinyanga vanoshanda neZimbabwe Albino Association uye vaine usope vatsigirawo kuti mazita anozvidza afanirwe kushandiswa, vachiti zvinobetserawo vabereki vanozoitawo vana vane usope kuti vagamuchire vana vavo nekukurumidza.
Kana kuti vanhu varatidzewo albinism kana kuti vanhu vane usope mumafirimu vaisikowo pamabillboardwo kana kusikowo mumamagazini, zvinhu zvinokurudzirawo vabereki vachangobvawo kuita vana vane albinism kuti aiwa chipo chandapiwa naMwari ichi chipo chakangofanana nemuwapi humwana asina albinism kana usope.
Amai Zvanaka Gomo vanoshandawo kuZimbabwe Epilepsy Support Foundation vatiwo vatori venhau dzimweni dzenguva havanzwisise urema hwavanenge vachitaura nezvavo vachipa muenzaniso wechirwere chepfari. Vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kune urema hunoonekwa nemaziso neurema husingaoneki nemaziso.
Ukasvika uchiti ndakaremara, kunyange kune vamwe vanenge vakaremara vanogona kutokuti ibvai pazvinhu zvedu, nekuti vanenge vachiona iwe uri chiratidza kuti hapana mutezo wako akakuvara, nekuti mutezo wakakuvara uri mubrain mausingaoneki.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi muzvare Shaline Mahomed vati zvakakosha kuti vane urema nemasangano anoshanda nevane urema vagare vachidzidzisa vatori venhau mashoko akanaka ekushandisa, sezvo nguva zhinji mashoko aya achishanduka nguva nenguva.
Ngavarambe vachironga misangano yakaita seyanhasi, tichiramba tichidzidza nekudzidziswa zvitsva. Tisarambe tichishandisa mitauro inozvidza, inotuka, inoshoropodza.
Masangano anoshanda nevanhu vakaremarawa apawo kurudziro yekuti vatori venhau vapewo izwi kune vanhu vane urema kumasangano avanoshandira, kwete kungobudisa vanhu ava vachiratidza kutambura kana mune zvakaipa chete. Huwandu hwevanhu vane urema muZimbabwe hunoti netsei kunyatsoziva, sezvo pasina kuwirirana kuti chii chaizvo chinonzi urema. Hurumende inoti vanosvika chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1%, asi the National Association of Societies for the Care of the Handicapped NASCO vanoti vanodarika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.